Mumwe vari kuchema nekusasimuka kwebhizimusi ravo ndiva Wellington Bakaimani vekushamba mudunhu reMashonaland Central. VaBakaimani vane sangano ravakavamba resimuka upenye rinobatsira vechidiki munharaunda yavo.
Zvinoita zvekusimudzira maartists, zvekurekodha nekuita events management aita ma-PA-16 stuff. So bhizimusi riri kufambaro zvakanaka asi industry ine maplayers vakati kurei vagara vari muchimutambo chacho. But tine shuviro yekuti hurumende ikaongororawo imomo yoona kuti ingaincentivizeiwo kuderedzawo mari dzinobhadharwa nevechidiki vanenge vachitanga mabhizimusi. Especially tiri kumaruwa kwatinenge tiri uku.
Munyori wemabhuku uye ari nyanzvi mune zvekuchengetedzwa kwenharaunda Collins Muzamwese audzawo Studio 7 pamusangano uyu kuti vechidiki ngavaone kunyora mabhuku senzira yekuwana raramo nayo.
Unokwanisa kurarama nekunyora mabhuku. Chinodiwa kuziva nzira yekuti unofambisa sei mabhuku ako. Ungave nemabhuku akanaka asi kana vanhu vasingamazive hapana paanosvika. Saka chatinokurudzira kushambadza tichishandisawo zvivhitivhiti zvaveko, tichishandisa internet nesocial media uye nekuisawo kumisika mikuru inosanganisira vanana Amazon.
Wechidiki akadzoka munyika mazuva mashoma adarika mushure mekushandira kunze kwenyika kwemakore 15 Muzvare Chipo Zhou vanoti vanovimba kuti vachashandisa ruzivo rwavo kusimudzirawo vechidiki vemunyika.
Unoona kuti unenge wabuda kunze kwenyika uchinobatsira dzimwe nyika kuti dzinge dzinobudirira, asi isusu tiri kungoramba tiri patiri. Saka ndakaona kuti nekukura kwandaita nebasa randaita nenguva yafamba iye zvine izvi ndava paposition yekuti ndinokwanisa kuita impart expertise yandakagena pamakore esananishana ndiri kunze kwenyika ndouya nayo. Toona kuti tingabatsirawo Zimbabwe kuti inge inobudirirawo sei.
Asi gurukota rebazi rinoona nezvevechidiki Vatino Machakaire vanoti hurumende inokoshesa mabasa anoitwa nevechidiki, naizvozvo ichaedza kugadzirisa zvichemo zvavo. Zvichakadaro, nhasi musangano uyu wakurukurawo nyaya dzekuchengetedzwa kwevanorwira kodzero dzevanhu pamadande mutande. Mumwe wevakokwa kukokera hurukuro iyi ndiva Gift Ostalos Siziva, vanove mutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Vasiziva vaudza Studio 7 kuti pane zvizhinji zvinoda kuitwa kuti indaneti ibatsire kuwanisa vana veZimbabwe ruzivo.
Zvichekutanga inyaya yekuti maZimbabweans atarise kuti kodzero dzavo kana vari paindaneti dzinofanira kurespektiwa, kuti munhu agoona kuti ndikona kutaura zvandira kutaura uye achitaura zvaada kutaura. Chechipiri inyaya yemitemo inofanira kuti iripo ichiprotekta vanhu vanenge vachiexchange information on the internet. Number 3 inyaya yekutarisa nyaya yemitengo yedata neairtime munyika.
Mumwe wevanoona nezvekudyidzana neveruzhinji kumuzinda weAmerica muZimbabwe, amai Baker Achanepa, vati vafara zvikuru nechirongwa chekutanga chemhando iyi chavaronga.
We know that there are a lot of alumni doing incredible things.
Tinozviziva kuti vakawanda vakapinda muzvirongwa zvedu vari kuita mabasa akasiyana siyana. Donzo redu ranga riri rekuti vanhu vadyidzane mabhizimusi avo, nekuti tinoda kuona vana veZimbabwe vachishanda pamwe chete kusimudzira nyika yavo.
Musangano weZimbabwe Exchange Alumni Summit wapetwa nhasi muHarare. Vechidiki vaupinda vachitenda America nekuvapa mikana yekuzvivandudza uye vachivimbisa kuzodzidzisawo vamwe vechidiki vari kunharaunda dzavanobva. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.